Taura nestudio 7 apo vashanyira nzvimbo yembare nhasi vachamisa vati hapana utsinye unodarika kuvhara musika wempedzanamo. Vati musika uyu unofanira kuvhurwa nechimbi chimbi kuitira kuti vanhu vabatsirikane.
Saka vanhu vari kutambudzika vana mari dzeChristmas havana pekugara kuri kunaya. Matiyegasi ari kukandwa mudzimba munogara vanhu vane nhumbu vane vana vadiki vari kurwara chembere. Vari kuiswirwa matiyegasi vanomwa mapirizi eTB. Tane problemu yokushungurudzwa nevanhu vari kuyazotengesera mhiri yamedzimba dzedu. Maketi isingashandi. Saka tatichikumbira kuti maketi ngaichivhurwa soon as possible.
Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita rake ashora mapato ezvematongerwo enyika achiti ndiwo anokonzeresa kuti musika uyu usavhurwe.
Maketi haisi politics. Maketi haisi tribus, haisi zambia. Market international market. Chiro anobva Zambia, anobva Mozambique, anotenderwa kupinda market. Saka chichiri kuonesa kuti market ivhurwe.
Vati hapana chikonzero chekuti musika uyu urambe wakavharwa vachiti nzara haine nekuti unotsigira bato ripi. Vagari vatiwo havafari nenyaya yekuti mapurisa eZimbabwe Republic Police ari kuvashungurudza zuva nezuva sezvo vave kutengesera panze pemusika uyu. Mbuya Gertrude Matsvai vashora kuita kwemapurisa uku.
Muno mudunhu rinoremba re7 tatambudzwa. Unoita ungu wakaenda kunze kwenyika kunohodha. Madzimai hatisi kutyiwa, tiri kusechwa mazamo kuti mune mari. Kana wakaona iri foni motora. Zvinokodzerere kuti mukadzi womunhu anobatwa zamo rake. Propati yeumwe munhu.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havana zvavanoziva nezvenyaya iyi. Kanzuru yeHarare inotiwo musika uyu unofanira kuzvichakadai. Studio 7 yawana mashoko ekuti pasara pakaita mirizhonga pamupedzanamo zvichitevera kushanya kwaita vachamisa. Vachamisa vaudza Studio 7 kuti pane nhengo dzebato ravo dzakuvara uye pane matanho avari kutora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.